manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8,075 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day, veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinovakwanira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party vaJoe Biden vanoita misangano vachipindura mibvunzo yeveruzhinji mukutsvaga kwavo rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe makumi maviri kana kuti 20 vaine chirwere chine zuro pavanhu mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vakavhenekwa munyika yose. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakwira kusvika pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8,075. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,669. Izvo zvakasiya vanhu zana nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 175 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231 sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Zvichakadaro, Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kuri kuita chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 38,820,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika miriyoni imwe chete nezana rechiuru kana kuti 1.1 million vafa nechirwere ichi pasi rose. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCOVID-19 vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni masere kana kuti 8 million vabatwawo nechirwere ichi uye vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvinomwe kana kuti 217,000 vafa nacho. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechikafu pasi rose reWorld Food Day, veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva iyo pasi rose racherechedza zuva reWorld Food Day, iro rinokoshesa kuti veruzhinji vange vaine zvokudya zvakakwana, veruzhinji munyika vakaita samainetsi gondongo vemuHarare vanoti vari kunetseka nekuraramisa mhuri yavo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Hainyaya yekungoti tiri kungodyoka 1 pazuva Ninyei kuoma kwa kaita shino, atina idusha tinga shiite.
Izwati niruono mwe murimi wa kugoromonzi, ama imasi ya kanengoni, vanove mwe wakapiwa munda ne urumende, paspe churongwa cha kugoveru kwa kwefu kuvanu vatema, au vatidambu zikurikura ramisa muriavo, ravarawe zira gorerino, sezu washite havana kwa wa zwakanaka, kuburikiza nekusana ya zwakanaka kwe mvura, pamwene kudura kurukuita zukwani siro zwanoda mukurima.
Gorerino shakatu ngoma, tinakumbo wana gora kanaka, nukuda kukuti mvura chaya ya chaya nakuna ya zwakanaka. Fertilizer nimbe yoshange shishidura shakanya, zukuti wangu hatina utumbo isa fertilizer ya chomini.
Gurukota rezwe kurima, va anxious masuka, vauza Studio 7 parunare kuti hurumende iri kusimbaradza nyaya yemaguta, vachiti varimi vazhinji, vari kupiwa zvokushandisa zvakaita sembeu nefetereza pachena kuti vabatsirikane, uye vamwe vari kuwanawo zvinhu izvi nechikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture, kuitira kuti nyika ikwanise kuva nechikafu chinokwanira munhu wese, sangano reWorld Food Program, iro rakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize mazuva mashoma adarika, rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu munyika, zvikuru sei kumaruwa, vakatarisana nenzara yakakomba, zvichakadai, munyorana nezvekurima muMDC Alliance, vaRust Markham, vanoti chinodiwa ndechekuti varimi vanofanira kupiwa zvekushandisa mukurima paine nguva, uye vanenge vatora zvikwereti pakurima, vadzoserewo zvikwereti zvavanenge vapiwa.
Tada zvinhu zvifambe, tada production, tada kudzoka kwatakari, kuti inorima chibage chakakwana. Tada wanhu mapraza one support. Kana i fertilizer, kana imbeu ngaiuye nenguva yakakwana nenguva yakanaka.
Imwe nyanzvi munyadze zvekurima, uye vashanda neUniversity of South Africa, vatoende pishone, vanoti varimi vanofanira kuwana mari inonyatsokwana mukuita basa ravo. Vashone vanoti mari yakanangana nechirongwa checommand agriculture ishoma zvikuru, zvekuti nyika ingave nemaguta.
Hongu, contract farming iriko, mari dziri kuuya, dzimwe dzichipinda mumaruva, zichipinda muma A1, muma farms umu nemuma A2, mafarm mahombe zvakadaro. Asi mari iyoyoyo haisi mari iri kushandiswa kurima chikafu chinodyiwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvakare mari yanga ichipuwa varimi yakanangana neyavanoti command agriculture haisi mari yakwanisa kuti ipuwe varimi vose. Mari yakaenda iri kuenda iri shoma.
Vashone vatiwo nyaya yemitengo yezvirimwa ndiyo iri kukonzera zvakanyanya kuti varimi vasaise simba ravo rose mukushanda muminda yavo. Nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi muna 2000 apo hurumende yeZANU PF yakatanga kutora mapurazi kubva kuvarimi vechichena ichipa kuvarimi vatema, avo vanonzi nenyanzvi idzi havana mari yakakwana pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakaita semishina nemishonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Madzimai emuward 19 kuzaka mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti chirongwa chehurumende chekurima chepfumvudza chiri kutarisa kuti munhu anobva kubato rezvematongerwo enyika ripi, vachiti vazhinji vavo vari kunyimwa nekuti vanotsigira mapato anopikisa. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Pasi pechirongwa ichi, hurumende iri kucheresa vagari vekumaruwa makomba ekudyara mbeu yechibagi iyo yairi kupa vanhu pachena senzira yekurwisa nzara mwaka uno. Asi vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva remadzimai ekumaruwa wakaitwa nesangano reZimbabwe Trust iro rinorwira kodzero dzevanhu musi wechina, madzimai aya akati kuri kusarudzwa pachirongwa chehurumende kunyange vakachereswa makomba. Amai Mesi makaona muziri vekujerera vanoti chirongwa ichi chaitungamirirwa nevana mudhumene asi chakazotorwa nevatsigiri veZANU PF ava kugova mbeu nefertilizer vachinyima madzimai anofungidzirwa kuti anotsigira mapato anopikisa.
Tine chirongwa chepfumvudza cheiri kuitwa nehurumende. Tine zvigozhero zvakati wande zvatiri kusangana nazvo samadzimai nokuti tiri kuona kuti kugovewa kwemainputs hakusi kumira zvakanaka. Kuri kupinda nyaya dzepolitics.
Mumwe mudzimai akada kuzivikanwa nekuti amai tanyaradza anoti zvekunyimwa mbeu nefertilizer dzehurumende zvinovarwadza nekuti zvinofanira kupuwa vanhu pachena pasina kuti munhu ndewe bato ripi.
Hazvisati hedu tapuwa mhinduro asi tanga takatosvitsawo nyaya yedu kuti sekuti zvinhu zvisiri kuitwa zvatisiri kunzwisisa tanga takavaudza kuti tinoda kuti titungamirwe nevarimisi ende iwe varimisi vatidavirewo kuti patinenge tichivhunza kuti nau takachera makomba tichitungamirwa nemi pambeu tinozotungamirwa ne ava sei vatipewo mhinduro dzakakwana.
Kanzera Ward 19 webato reMDC Alliance vaPeter Imbayaro vakabvumirana nemadzimai pamusangano uyu vachiti chirongwa ichi chaita mbiri munyika chiri kuitiswa zvematongerwo enyika.
Nyaya yepfumbudzai uno haisi kufamba zvakanaka. Wozi yakutopuwa vanhu vasina kana mbogara vachira gomba vachingotarisana kuti uyu tinaye kumusangano.
Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya vachiti manyepo.
Panyaya yamataura kuti programu yapoliticize hachingavi chokwadi nokuti qualification yekuti uwane mbeu yepfumvudza kuchera makomba sezvinodiwa nevarimisi. Saka handione pamungati yapinda nyaya dzepolitics.
Achitaurawo pamusangano uyu vanofambisa mabasa muYou Zimbabwe Trust vaPride Mungwari vanoti kunyimwa kwevanhu zvinhu zvezvirongwa zvehurumende nezvematongerwo enyika kuchikora kodzero dzevanhu.
Pakaita ipo papinzwa politics munzvimbo vakada kutaura semadzimai mavatungamiriri vemunharaunda vanenge vachibvunza kuti komunhu rudzi uyu munhu kadzi rudzi. Zvinova zvinhu zvatiri kuti nhasi ngazvive zvinopera munhu kadzi avanorarama akaenzana nemunhu rume munharaunda.
Sangano reYou Zimbabwe Trust riri kushanda nemadzimai richizama kupedza matambudziko avanosangana navo mumaruwa. Sangano iri riri kuitira madzimai zvirongwa zvemapindu emubatanidzwa nemikando nechinangwa chekupedza mhirizhonga dzemudzimba dzavanosangana nadzo kana vasina chekubata. Zvichakadaro, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University vakakunda mudzidzo dzavo vanosvika zviuru zvina nemazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe. Pavadzidzi ava zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mapfumbamwe ane vapfumbamwe vakabuda nemadhigiri ekutanga eundergraduate graduate uye mazana mapfumbamwe nemakumi mana vakabuda nezvidzidzo zvepamusoro zvepostgraduate. Vanhukadzi pavadzidzi ava vanga vari zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana. Nenyaya yedenda recovid-19 vadzidzi vakawanda havana kukwanisa kuuya kuzobatwa musoro nemutungamiriri wenyika kunze kwevakakundisisa muzvidzidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, Takudzwa Ngadzore, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga, aburitswa muchirongo nhasi mushure mekubhadhara zviuru zvishanu zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavo nhasi, mutongi wedare repamusoro, Justice Davidson Foroma, vatambira chikumbiro changadzore chekuti abvise mari yechibatiso kuti nyaya yake itongwe achibva kumba. Gweta rangadzore vawebista jiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, Ngadzore anziwo achengetedze magwaro ake ekufambisa nedare.
Dare rapawo zvimwe zviga zvichaenderana nekuti vatongo vachibva kumba. Chinova chimwe chekuti vabhadhare mari inoita yemuripo wemari inoita yo5000 kuti vabatise mabharani wedare. Chepiri, kuti vasange vachikanganisana nekuferefetwa kwenyaya kana nemainvestigations kana nemawitnesses. Chetatu, vange vachiripota nemusi wechishanu oga oga musi kuCID Law and Order paHarare Central. Chechina, vanzi zvakare vasanga vari 500 meters from Impala Karendo. Chimwe chacho zvende chekuti vange vasinga participate kana havachabvumidzwi kuenda paungano ine vanhu voruzhinji.
Ngadzore akakwidza nyaya yake kudare pamusoro mushure mekunge anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Ngadzore akasungwa kutanga kwemwedzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImpala Car Rental. Pakuita izvi, Ngadzore ainzi akatyora mutongo wedare wekuti asasvike pedyo nekambani yeImpala Car Rental zvichitevera kusungwa kwake mushure mekunge iye nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi Tawanda Mucheiwa kuVulawayo musi wa30 Chikunguru. ZINASU inoti Impala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Mucheiwa. Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahofisi eImpala Car Rental kudzamara kambani yabuda pachena panyaya ya mcheiwa nezuro chaiye nengo zezi nasu zaka varela vashandi wa imba la kare ndo wa mkati pane chimwe chitoro che kambani iyi chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa pamotokari mumugwagwa Westpik Avenue muHarare. Vaimbo vemunyori musangano rezinasu vamakomborero haruzivishe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvingadzore abuda mutirongo nyaya yekumurambidza kita misangano pamwe nekuratidzira pakambani yeimba la car rental kumudzvinyirira.
Saka mari ino takataura rakati ngaibudise information iyoyo asi imba la ikaramba. Asi tikuona futi dari rinero richitaura kwanzi taku ngaachirega kwangwa chitaura zveimbala ngaachirega kusvika kuimbala ngaachishekwa mumagungano zvinoitika sei.
Kudare ramagistrate mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga muna chikunguru vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa30 Mbudzi. Mune imwe nyaya gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vaudza vatori venhau nhasi kuti mapurisa avi kuferefeta nyaya yemapurisa manomwe akakanda utsi hunokachidza mune rimwe bhazi muHarare nemusi wemuvhuro. Vaviri ava havana kuburitsa mazita emapurisa aya uye kutaura kuti ari muchitokisi here asi kungoti vachatongwa pasi pemutemo wemapurisa wePolice Act. Vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepamahwindo muchitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose. Vamatanga vaziviswawo kuti vachapinza basa mapurisa churu gore rino vachiti vakapiwa mvumo yekuita izvi nehurumende asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kweCOVID-19. Zimbabwe Republic Police yakapedzisira kupinza mapurisa basa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vari kutora upenyu hwavo muMalawi hwawedzera nezvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana munguva yecoronavhairasi. Nyanzvi dzeutano hwepfungwa dziri kupomera mhosva kudambudziko rekupererwa nemazano panyaya dzekusiya mikaha kana kuti social distancing uyewo nematambudziko ari kukonzerwa necovid-19 mune zveupfumi. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti rubatsiro rwemari yekushandisa mumabasa ekuraramisa vanhu muAfrica mudunhu reSahel wapera zvachose zvaisa upenyu hwemamiriyoni akawanda munjodzi. Sangano iri rinoti kana masangano anopa rubatsiro akakundikana kupa rutsigiro rwawo pamusangano mukuru uchaitwa svondo rinouya, zvinhu zvichatonyanya kuipa. Sangano remuSouth Africa rinozviti Put South Africa First nhasi raratidzira pamuzinda webazi rinoona nezvemukati menyika iyi uri muguta rePretoria, apo raendesa zvinyunyuto zvaro zvinosanganisira kukurudzira kuti bazi iri rinofanirwa kutorera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara sevapoteri magwaro anozvibvumidza kugara munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Nhengo dzesangano iri dziri kupomera mhuri dzeZimbabwe, Lesotho neMozambique mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa, kuparadza mhosva pamwe nekusvipisa madhorobha emuSouth Africa, uyewo riri kukurudzira kuti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kunyika dzavo. Zvimwe zvinyunyuto zvesangano iri zvinosanganisira kurudziro yekuti vose vari muupoteri neavo vachiri kutsvaga upoteri munyika yeSouth Africa vaiswe mumakamba. Mutauriri wesangano iri vaMario Kumalo vaudza Studio 7 kuti vamwe vanhu vekunze vanoba kuuraya vanhu pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika.
They kill children, they traffic young girls for sex, they rape, they commit identity theft, they sabotage infrastructure.
Vanhu vekunze vari kuita umhondi kubata zvibharo uyewo vanokanganisa upfumi hwenyika, asi havasi vose vanouya munyika yedu vane tsika iyi. Tinoda vanhu vane hunhu hwakanaka, asi vose vakaipa ndavadzoserwe kunyika kwavo.
Chiitiko ichi chasiya vagari vemuSouth Africa vanobva kunyika idzi vasina matemukanwa, kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita, icho chaudza Studio 7 kuti chave nemakore gumi mashano chichigara muSouth Africa.
zviri kuitwa nebato iri hazvina kana kutombonaka. Inini ndava ine makore 15 ndichigara muno muSouth Africa. Mhuri yangu kuti ndiichengete ndinotoichengeta ndiri muno, saka izvi zvavari kutaura zvekuti tidzokere kunyika kwedu hazvisi right.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti muitiro wesangano iri ndewekuda kudyara ruvengo.
Iri grupu rakaiputi South Africa First rinongova grupu rinongova nezenofobia. Hapana chimwe chinhu chinotsanangura ruvengo neukasha hwavari kuratidza, asi zvinhu zvisina kururama kuti vaite.
VaShumba vaenderera mberi nekushora hurumende yeSouth Africa nekushaya hanya kwayo nechitiko chakadai, vakati izvi zvinowanzo kuitika kana nyika iyi yave kuda kuenda kusarudzo.
Hapana chavanoita kusunga vanhu, plus vari kutozviitira maelections kana sarudzo dziri kuuya idzi.
Vaenderera mberi vachiti kana South Africa ichitadza kugadzirisa dambudziko iri, masangano akaita seSADC neAfrican Union ndiwo anofanira kuzeya kana kugadzirisa nyaya iyi.
Nyaya dzinotadziwa kugadzirisiwa nenyika dzinofanira kugadzirisiwa namasubregional kana kuti maregional organization akaita sana African Union nana SADC. Asi vanoti betraya masangano iwo, hapana chavanoita kubatsira. Vanoda kumirira kana ropa rava kuteuka vanhu vakukuvara kana kuti vachifa.
Studio haina kuwana mhinduro kubva kumutauriri webazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Hazvizivikanwi kuti South Africa ine zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvingani, asi zvizvarwa zveZimbabwe munyika zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Zvizvarwa izvi zviri munyika yeSouth Africa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe neupfumi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Zita rangu ndinoitwa Dr. Simbiso Ranga. Ndiri chiremba ano shandira kuno kuku North Carolina ku USA. Ndangoti ndikurudzire ruzhinji rweZimbabwe panyaya ye COVID-19, coronavirus, chirwere chatekeshera pasi rese. KuZimbabwe tiri kuona kuti manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere nevari kushaya nechirwere ari kuramba achikwira. Chatinofanira kuita kubatana kuti tidzivirire chirwere, nokuti hatisati tava nemishonga inorapa chirwere kuti chipere. Chinotovapo ndechekuti hatinoti mapreventive measures aya ndo hatinofanira kubatana nawo, and aya anosanganisira kupfeka maface mask, maface shield, social distancing, zviya kuti vanhu musagara padhuze nepadhuze. Kana munhu watobuda kuenda pane ruzhinji, womeka sure kuti wapfeka face mask, vamwe vanopfeka maface shield, and kuti vanogare kana kumira padhuze nepadhuze mune muchifanira kuita inonzi 6 feet distance, kuparadzana. Uyezve kumhoresana kuya kwataita kwemaoko ngakumbomira, vanhu vaiite inonzi elbow grit.
Eluya makadi kumose muri Zimbabwe kutana nemufundisi moyo kuno South Africa. Ya ndira kutana nezve coronavirus zvichiko coronavirus chirwere chirikuramba chingoenda mberi tikachasa ku South Africa kuno kwatiri. Tirikuona vanhu varikuramba vachishaya every day asi zvisinei ndira kuti kuwana vamwari ngatirambe tichingonyengetirano kuwana nguva yekutsanya kuti Mwari atibatsire nekuti zvive zviri kuzamwa kuti tigonewe kuenda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muna udzemitambo. Mubati wepagedhi akaita mukurumbira Japhet Muparutsa anoti Zimbabwe inofanira kudzora nhabvu yevechidiki kana ichida kukwezva vatsigiri kudzinhandare avanonzi havachaendi kumitambo muhwandu hwavo sezvaiitwa kare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muparutsa uyo akasarudza kuve mutambi akanwisa mvura kukunda vamwe vose kana kuti soccer star of the year muna 1982 anoti nhabvu munyika yadzikira nekuti hakusisina tarenda rechidiki rakawanda riri munyika sezvo Zimbabwe yarasa tsika yekusimudzira bhora mune vechidiki ava. Muparutsa anoti mazuva avo zvikwata zvese zvemupremier soccer league zvaive nezvikwata zvevechidiki zvaibva pamakore 14 zvichikwira kusvika pamakore 20 izvo zvisisiko mazuva ano.
Nhabvu yemazuva ano kugadziriswa kwayo kwaingaitwe ndeke kudzora junior police. Maacademies anokwareko yese, but we need more junior policies kuti Dynamos Highlanders Caps inenge ine majuniors maunder 10, under 15.
Anoyeuka mazuva ekare apo veruzhinji vaizadza dzinhandare vachiwana zvaiva varaidza muzvikwata zvevechidiki izvo zvaikwikwidzana mutambo mukuru wezuva iroro usati watanga. Mutambi wepagedhe uyu oyo akambotambirawo Dynamos neBlack Rhinos anoti anotarisa kwaakabva nemufaro mukuru mushure mekutanga kutambira chikwata chenyika ari mudiki ane makore 10.
Chakandifadza muupenyu hwangu pandaitamba bhora kutambira nyika yangu at 18 years old.
Mutambi wenhabvu uyu anoseka zvake apo anoyeuka gore ra1985 aine makore 21 apo Zimbabwe yakashanya kuSenegal uko vakanotambira munhandare yaanoti yainge yevana vechikoro.
That game was horrible for Zimbabweans, especially Zimbabwean football. Vakaita sana sticks jo David Mwanza vaitamba pa midfield because the ground racho ranga riri dust. Vanhu vakabuda ipapo vachiita kunge zvigure.
Muparutsa uyo ave nemakore 50 ekuberekwa ari kunyemwerera kuti vatambi venhabvu vave kutambira mari yekukwanisa kurarama upenyu hunoonekera. Asi anoti haasi kufara neutungamiri hwenhabvu munyika muno uhwo anoti hauna rudo rwakadzama nemutambo uyu asi kuti zvimwe zvinangwa.
Chikurunyano ndirwadza ndechekuti vanhu vari kurana football yedu muZimbabwe vane love yefootball but havana passion yefootball.
Muparutsa uyo ari kuita zvidzidzo zvake zveutungamiri hwemutambo kana kuti sports management kuUnited Kingdom anoti ari kutarisira kuzodzoka kumusha rimwe zuva kuzotungamira nhabvu munyika. Kune vakawanda vari kushedzera kuti nhabvu muZimbabwe yave kuda kutungamirwa neavo vakambotambira maWarriors kana zvikwata zvine mazita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. uyewo tichitarisa nezviri kuitika muSouth Africa, uko zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kunze zvibude munyika iyi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 hwakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 8075, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day, veruzhinji munyika vachichema-chema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.